Ini ngini tanunuka wande ndichiti heinoi misoro ye nauze duza nasi chipiri gumiguru 24-2017. Mabanga emunyika ochema chema achiti haana mari yokupavanu kusanganisirawo mabond notes. Sangano re International Trade Union Confederations roshoropodza hurumende zvichitevera danho rayo rokubvisa vanhu mumigwagwa. Vamwe vagari vemuchinoi vopona nezvinhu zvavanononga kunorasirwa marara izvo zvinogona kuisa utano hwavo munjodzi. Nhengo dzeMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai dzakarohwa kuchitungidza nemusi wesvondo dzomiswa mumatare ezimhosva dzichipomerwa mhosva yokuita zvemhirizhonga. Vamwe vaimbove vashandi vepamugodhi weOld Nick Mine kunze kweguta reBulawayo nhasi vogara panze mushure mekunge vadzingwa mudzimba dzavange vachigara pamugodhi uyu. Muchirongwa cheThe Connection naEight Manero tiri kutarisa chirongwa cheBiometric Voter Registration takanangana nevechidiki. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/voa.shona.